very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on October 11th, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about a proposal by the heads of Christian denominations that elections be suspended for the next 7 years while a government of national unity takes over.
And to join this discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele and join in the conversation right now.
Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the proposal by a coalition of churches that says Zimbabwe's political parties must go on a 7-year sabbatical while the country heals.
And the proposal has attracted mixed reactions from both the opposition and the ruling party.
The opposition MDC has been somewhat measured in its response, with leader Nelson Chamisa saying they will study the proposal and issue a more detailed response in due course.
But other wings of the party, especially the Youth Assembly, has pointedly rejected the proposal outright, saying it will only help President Emmerson Mnangagwa's failing rule.
Those who support the move say it will bring sanity to the tanking economy while healing the polarized nation.
So join in the show right now and tell us what you think about the proposal by the church. Please note, as we said earlier on, that we are now live streaming. So go to our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, and join in the conversation right now.
Let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. Our WhatsApp number is +1-202-465-0318. Yebo ngambe zulukandaba sedivana njalo kuhlelo Live Talk. Lamhlanje ke sikhangela udaba olwethulwe ngumanyano wabezokholo abathi bona kumele ukhetho lungenziwa kuminyaka eyisikhombisa elandelayo. Ngaleso sikhathi kubusa ke uhulumende womanyano, uhulumende lo abathi uzaba usenza imicimbicimbi yokuzama ukuthi kube lokukhumisana umlotha ngaleso sikhathi kungayenziwa khetho. Kodwa ke lolu hlelo lukhanya solungamukelwanga ngabanye, abanye bathi luhlelo oluhle kakhulu. Yiko ke sifuna ukuzwa ukuthi lina lithini ngohlelo lolu. Marvelous.
Aiwa kune awo vachangobva kupinda muchirongwa chedu, tinokuchingamidzai pano pa Live Talk nemuswechishanu kudai. Nasi muchirongwa tiri kutarisa isu danho riri kutorwa nevemachechi rekukurudzira kuti munyika musaitwe sarudzo kwemakore manomwe pachigadziriswa hwaro wekuti munyika muzoitwa sarudzo dzisingapikiswi. Takaona isu iro vhiki rino gungano remakereke richibuda iro richiti ndo zvaranga riri kuti zviitike munyika. Saka toda kunzwa kubva kwamuri kuti imi munoona sei zvavari kutaura izvi. Tinoona vemapato akasiyana-siyana veMDC vari kutaurawo pfungwa dzavo, asi ikoko kuMDC kune pfungwa dzakasiyana vechidikiwo vachitaurawo zvavari kuda. Mutungamiri webato iri reMDC vaNelson Chamisa vachiti vachambotarisa hwaro uhu vazovozouya vachitaurira veruzhinji kuti vanofungei nezvazvo. VeZANU-PF kune rimwe divio vari kuvaparizvino hatisi kunyatsoziva kuti ivo vari kufunga chii nezviri kutaurwa izvi, asi veruzhinji vamwewo vari kushora vari kuti aiwa izvi zvikaitika zvinozokwanisa kuti zvitsigire hurumende yavamunangagwa iyo parizvino iri kutadza kugadzirisa nyaya dzehupfumi hwenyika. Asi mumwe wedu, mutori wedu wenhau Blessing Zulu, akaita iye hurukuro nezuro nedzimwe nyanzvi munyaya dzeizvozvi dzematongerwo enyika kuti vanzwe kuti va vanhu vari kuona sei zviri kutaurwa izvi akataura iye nava Bernard Manyenyene nava Sangwe Mergaitinzwe kuti vaiti chi vachipikisana vachiti aiwa urongwa uyu wakanaka vamanyenyene vasangwe mo vachiti aiwa urongwa uyu dai wambomirwa paitwe nyaya idzodzi dzesarudzo Mergaitinzwe kuti vaiti chi
kutanga roti ngatidamuchirei chirongwa ichochi tochiyananisa tochiongorora kuti zvingafambiswe sei kuti itipe pundutso ino haisi nguva yekuramba kutambira mikana iyoyi mishoma yawanikwa
ndinoona sevanhu wezvemachechi I think vane kodzero yekutaura first semacitizens sezvizvarwa zvezimbabwe asi ndinoona kuti pane zvimwe zvakawanda zvaanodai vati vataura pane kuti ngatimise maelections kwe-7 years ndashaya kuti izvozvo zvabva papi zvanyuka nepapi uyezve zvinozofamba sei ndinoona kunge waita imwe yatinoti religious overreach into clearly a secular no domain
ndiri kuti nyaya ye-7 years iyo vaitora mubhaibheri tiri kuti ngatitambirei shoko iri todi vandudza toritwasanudza ngatisaomebatirira pa-7 years kana zvikanzi zvinogadzirisika in 6 months ndoo mashoko anofanira kudzoserwa kune vedzisvondo nyaya dzezvematongerwo enyika emapato mumakwikwi emaelections ndo dzimwe dzauraya nyika dai tamboti taita 10 years ini ndaingotenzwisawo 10 years ndo shoko randagara ndichimbotaura ndichimuto 10 years dai tamboti anoda kuita MP ngaasumudze ruoko rwake ndoda kuti MP ndakazvimirira kwete kuti ndakatakurwa neMDC kana ndakatakurwa neZANU-PF kana ndakatakurwa nebato ripi timbosiyana nemapato nekuti kumapato ndokwanetsa kuti maelections edu asabude zvakanaka
togona kuti ngatimbomisa zvemaelections 2 days kana 7 days kana zvinoenderana nezviri mubhaibheri semataurero yamaita but chandisina kunzwa muchinyatsotaura ndichitsinhira uyezve machechi chandisina kunzwa vachitsinhira pamastatement yavo ndeyekuti kana tamisa zvehurumende inoitwa nemaelections toisa chii havana kutaura kuti toda transitional authority yakamira sei because kuti vemachechi vonamata vogara pasi ndinovaremekedza votaura such a big decision yekuti ngati suggestion yekuti ngatimbomisa hurumende yakaiswa nemaelections musingazotauri kuti toisa chii chavari kupropoza chii
aiwa apo tanga tiri kunzwa nyanzvi dzichikwikwidzana tanzwa vasaungweme vachitaura ivo kuti vanga vari kuda kunyatsonzwa kuti hwaro uyu hunozofamba sei mushure me-7 years dziri kutaurwa vamanyenyeniwo vachitaurawo nekwavo vachiti aiwa zvakanaka kuti izvi zvimboitika tione kuti pane chingabuda here Chris
yes sir marvelous sike saxoxa lo mkhulumeli wemkhakheli we-MDC umnumzana Nkululeko Sibanda ngodaba lona lolo ke sizwe amazwi akhe
ngifuneke sitsho ke thina ukuthi ngabe kukhona okuhle kumbe okubi abakwenzayo ngoba phela njengoba sitsho ugwalo lwabo kasikalukhangelisisi kahle ukuthi sibone njalo kusebenza laba kwazi ukubala ngezomthetho i-constitution lento esifana nazenezo abanjengamagqwetha ukwenzela ukuthi sazi ukuthi sikhuluma sizwisisile kahle ukuthi bacebisa ukuthi kwenziwe njani ngibona lawa sebegijimele phambili ukuthi bafake izinqumo bangabe befake inqola ngaphambi kwedo
ye lawo ke ngamazwi wesikhulumeli semkhokheli we-MDC umnumzana Nkululeko Sibanda ekhuluma ke ngodaba olusegudwini lapho esixoxa khona lamhlanje ngalo udaba ke olokubana ukhetho luke lumiswe lufakwe eceleni kukhokhele uhulumende womanyano okweminyaka eyi-7 kungela khetho yikwaba kutshoyo Mavela.
Ndiri kunzwa Chris kuti panenge pane munyarikani wedu I think zvanzi pana Mukandla if you can perhaps take him.
Yes, welcome to the show, Mr. Mukandla.
Thank you. It's my pleasure to be with you.
Yes, Mr. Mukandla, can you give us your thoughts on what you make of this proposal? I know you are also a pastor, maybe you have a different view, I don't know, but can we hear it?
Yes, thank you so much. Well, I'm talking in my personal and private capacity as a Zimbabwean citizen.
Mm-hmm.
Firstly, I don't think there should be too much hype about the 7 years, because to me the 7 years without relations is just a symbolic of a period that people need to cool off, so to speak. But what I think is important is to bring all the belligerents, protagonists, antagonists to a negotiating table to fix things that have gone wrong. And during that period, sure we need a new structure to be put in place when these main antagonists are cooling off somewhere, but not for the 7 years that people seem to be putting a lot of emphasis on. To me, it's not the period of 7 years, which I've just said. I think the theological, symbolic figure. What is important is to get a new structure in place to try and make right that which has gone wrong. That I'm an advocate, a disciple of this national transitional authority that is going to be mandated or tasked to look into all these problem areas, including those elections and the role of the security forces in governance, in partisanship in government, the rule of law, devolution of power, and so many other things. Of course, their foundation being the constitution of the land. I am for the idea that people must sit down, negotiate, come up with that structure which will implement the recommendations from that big endeavor that should be there. And this, to me, must be led by people who are not in any of these large parties. For a certain period, definitely not for 7 years. 7 years would be just too long a period without elections. Elections are not the thing. What is important is the democracy, the institutions of the state, the kind of the rules and the regulations that should be followed, not the period per se.
Mm-hmm. Yes, marvelous. Mm-hmm. Those Mr. Mkandla's thoughts.
What, very interesting thoughts indeed. I think he's echoing what some of you know, the panelists that we had on Studio 7 were saying. Asi tiri kunzwoti tine muteereri ari parunhare ngaitende kwavari. Hello, caller.
Hey, makati iko.
Aiwa, tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Hey, Mutsara naMukoma King, tiri kuno kuSouth Africa.
Taurai tinzwe Mukoma King, muri kuona sei iri mugango iyi?
Indaya ichingoona kuti machecha ayaya anenge akatorumiswa nezanu kuti vauya vanenge vachimbodya upfumi hwenyika vachiba. Ndo mufungiro wangu inini wekuti chose chinoitwa chinenge chabvumiwa nezanu hachimbofanika. Vanenge vaganzira yekuti maproper processes yekuti vabviswe kana kuti hapana chavanomboita chinonakira nyika.
Sei muri kudaro hanzvadzi?
Mati kudii?
Ndikuti sei muri kudaro, sei mafunga kudaro?
Takazoona kuti kana pana Mr. Morgan vasati vashaikwa vakapindwa mugovernment asi zvaakangoti shandei nguva shoma ndobva zvabva zvafa ndokufira futi ndo zvatichita pano nhasi apa.
Saka imi dai maipiwa mukana wekuti mutauro kuti zvii zvingaitwe maiti chii?
Apa chiri kuitika muZimbabwe manje ndechekuti masoja ndo akapiwa, ndo ari kutonga nyika yeZimbabwe. Abvisa Mugabe ndo futi akaisa munanga futi ari kuti pakaita vanhu vakanodemonstrata vachida kuitawo marights awo vanotumawo achinorova vanhu nokuuraya hani mazona. Tiri kuona futi apa muZimbabwe iyo zvino madokta ari pastrike pane kuti zviri kuchemawo nemadokta zvigadziriswe vakutora masoja ndo apindwa futi muchipatara hani muri kuona. Saka Zimbabwe iyo zvinozvi ine mbavha dziri kutonga dzisinei neupenyu hwevamwe vanhu varimo. Tikangoti izvozvi dai zvaitokwanisika vanhu vemuZimbabwe avo vanotsvaga kwaari kudiwa kune dzimwe nyika uko mona maticha ese kana akati strike vanoterwa muZimbabwe adiwi munyika iyoyo. Munodiwa masoja nemapurisa dovafa kusara muZimbabwe vagare imomo muvega isusu tibvi tabvamo nokuti hatidiwi izvi.
Aiwa, mashoko makukutu, tinokutendai hanzvadzi kunge manga muri pachirongwa chedu.
Tototendai imi munopota muchibatsira nesu kumboidzawo kudiscasa maproblems ari munyika nokuti kuradio 2 kuZimbabwe hakudiscaswa izvozvi zvokuti gadziriswe Nivaneke vachingoti zvakanaka zvakanaka.
Aiwa.
Zara ezvi. Mareta ari kuchingwa nemari hazvikungoshuta.
Mhm. Aiwa, tinokutenda yanzvadzi muve nezuva rakanaka. Chris, we're hearing there, the caller is saying that he is not happy with the way things are going in the country. He says only soldiers are the ones that are really given first preference in Zimbabwe, and is actually advocating that maybe people should go and live somewhere else because they are not being respected. But Tinalen Modi, she had kuti ini ndaida kutongo vunzao kuti ndiyo legacy ya taka machira ere ii kubvisa vamugabe kudai. Vakataura kuti ndiyo legacy ya vanoda kuti kuristoa. Vaidai vakashaya kana munhu one akamacha. So doktora kuri kuita mukoma. Len Modi shi Cuthbert Maposa ari kuti muri sei vashamarari. Ndirimo zvangu ndiri kuno ku Sandton, please ndifonerei ndobva vaisa namba dzavo. Willow Chinyama rutete mavhi 7 years adzite kuomesera vanhu. I think you have a caller.
Yes, sir. Marvelous. Silo Nkululeko ecingweni. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo mfowethu, kunjani?
Hayi, siyaphila. Ungaphi komhlaba?
Ya, mina ngise South Africa Airport Elizabeth.
Okay. Ungasiphathisa usitshela ukuthi uthini ngodaba esilalo egudwini lamhlanje?
Udaba lamhlanje konje sibheke ngani baba?
Sikhuluma ngalo mbono esiwuzwayo othiwa khona ngabe masonto abe heads of Christian denomination abathi bona ukhetho alufakwe eceleni kubuse uhulumende womanyano okweminyaka eyingu 7 kungela khetho elizweni abantu bekhumisana umlotha.
Ya yabona ke lelo mpela ngingathi kwe side lami kungaba liphuzu elise mpela, kodwa ke kuyabe sekudinga ukuthi uhulumene lokhona obusayo akwazi ukubambisana, akwazi ukuvumela yonke lento eyabe kuboniswana ngayo, because njengamanje ilizwe lisile, njengamanje sisendlelana kasithandi ukuba sabe siyasala kule ndawo esikuyo, but ngenzeni ngendlela yokuba isimo sibi asikwazi ukuba siyofika ekhaya.
Hayi, kwezwakala
ngendlela nami engibona ngayo mfowethu, I think kungaba liphuzu elihle mpela ukuba mhlawumbe kungenziwa into engcono vele, because ngoba sekumoshakele kuzama ukuthi nama kade kuliwa nama ngabe kuthi kade kunjani, but kuzama ukubanjiswana yonke ma ngabe kade kuliwa kuchithwe phansi yonke la nto kuliwa okokuliwa. Kuzama ukuthi mhlawumbe kubanjiswane kwenziwe into e-right ephumelelayo ezokwazi ukuthi kwakhe umnotho waseZimbabwe.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu mnumzana.
Yebo baba.
Okay. Yeah, marvelous. That's one of the people who seem to like the idea. He says it's a good thing because it will help the country heal.
Wow. Okay, regatins. Well, I think I'm spanning vamwe varipanari. Hello, caller.
Hello, maskera sei tete mavhe.
Tiri wadi tipewo pfungwa dzenyu tiri kutaura nani voice ndenda riziva sitaura izvenyu tinzwi.
Marishivana. Manyoni chete chete.
Ah, taura itirwe manyoni. Munoona sei zviri kutaurwa izvi neve makereke.
Ah, ve makereke ava munozva muno muZimbabwe hamusina makereke muno.
Sei madara. Ndiri
kutaona kuti itongori zanu PF iyoyo hasi makereke, upenyu hwakungoda kuti vatidzvinyirire asi 5 years idzo dzaadzite, because 7 adzite dzagara 5 dziri kutotirwadza, tobvaita 7 azviite.
Sei madaro manyoni.
Tiri kudaro because munomuka ezvinozvi mukatarisa maminista ari munomu vari kuramba vachitenderera machurch every time zvofunga kana muchitotarisa paZTV apa vari kugara vachienda mumachurch tikandonhau dzavari kuenda kunosimbisa mumachurch idzodzo tiri kuvaona zvedu paZTV apa.
Saka imimi mune muchifunga kuti poitwa sei nekuti ivo vari kuti vanhu vaida kuti vambopodzwa maronda ezvakaitika pozowanikwa pachiitwa imwe sarudzo, imimi asi muchifunga kuti poitwa sei.
Hai, isiso kana vaita kuti vatipodzeka, panenge pasisina ZANU-PF. Because kana ZANU-PF iripo vedu hatikwanise, ende hazvitomboporeka. Because zviri kutorwadza kana zvavari kutaura kuti tiende kumachisa hatichadi, taneta kushandiswa neZANU-PF. Takanopinda mumachi tikazvimba makumbo kufamba kunobata kustate house. Chipemberera kuti hanzi amugabe vavabuda. Tisingazoti tiri kupemberera nhamo yatakutambura nayo nhasi. Kana iri ZANU-PF, aiwa 7 years hazviiti.
Aiwa, mashoko makuku tu manyoni rambai muri makaterera pa radio nekuti tichamboedza kutsvaga ivo vema MDC nevana ZANU-PF tinyatsonzwa kuti zvine zvichifamba sei. Muve nezuva rakanaka.
Nemiyo.
Bye bye. Handi kunzoti pane caller ripo. Hello caller.
Hello Maradi.
Tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi? Kwakadii kumhondore ngezu?
Tatambura namo chita mwezi.
Aiwa isu tiri wadi, taurai tinzwe pfungwa dzenyu, mainzwe iri mugango iyi.
Ya, ndiri kuinzwa, ndinoona sekuti zvanga zvakakoshera nyika kuti dai vanyatsoburitsa kuti zvezvipi zvinofanira kuti zvinyatsoitika pa7 years dzacho. Choitaana kazvikuru kuti pave nekubatana nekutaurirana. Kozi iri kuona sekuti nyaya yemaelections muZimbabwe haisi kunyatsoburitsa chinhu.
Saka imi muri kubvumirana nevemakereke.
Ari
muri kubvumirana nechikumbiro chataurwa nemakereke ichi.
Ya, ndiri kuona sekuti zvinhu zvingabatsira kana zvikaitwa nemazvo. Sekuti chiri kudiwa muZimbabwe munee muri kudiwa kuti munyatsogadziriswa nyaya yemaelections. Maelections haasi kunyatsobuda zvakanaka muZimbabwe.
Aiwa mashoko makuku tu muve nezuva rakanaka vazho. Bye-bye. Chris, the different opinions right there. I had Manyoni first. She's saying no to the idea. She says no to the idea. It only supports the ruling party. She says if it's going to happen, it must. The ruling party should not be the ones that are ruling. And then comes in Mr. Joe from Mondorongezi who's saying he's for the idea because he feels there's too much division in the country and people need to heal. And he's saying because elections are not being run properly, so it's better to have, you know, what the churches are proposing so that people can get back, you know, on their feet and the country comes together again. There is a bit more healing, he says.
Yes, marvelous. Before we go to Mr. Mkandla, I have a couple of messages here on Facebook. Clemence Mzola Dube says, I'm the first one today, Linjani Msagaz. I see a pillar unjani when I do. Sibelo Martin Frank Samamo. Martin usiphe inombolo yakhe siyazama ukuthi simfonele kodwa hayi inombolo kaingeni kahle. Asazi ukuthi kuhamba kanjani network siyabona. Bese siba lozamo Dube othi inkinga yabaholi beZimbabwe bathanda izikhundla too much abalandeli abalandaba labantu. Ye ngumbono kaZamo Dube lo. Uvusumuzi Ndlovu uthi bathunywe yiZANU-PF laba. Asazi ke Vusumuzi ukuthi bathunywe yini okweqiniso. Usikhumbuzo Mlalazi uthi Nkosana Moyo makes more sense than Chamisa. Asazi imbono yakho leyo. Sesibuyela kuwe Baba Mkandla.
Ndikunzoti tina kola rigaitende una kola. Hello kola. Vanube, you say.
Hey, how are you?
I'm good, how are you?
I'm right, mama. I'm not sure. Sekuyazilwa kumbe kwenzakalani ngoba nxa sokuthiwa sesityelwa ukuthi ukhetho luzoba khona after 7 years. Phezu kokubana abantu sebesokole kangaka u7 years sengobuyaphi. Ingabe into epaswe ephalamende kumbe ngumuntu ovuke elayo ngoba phela into zasekhaya zivuka zikhona kusasa umuntu engavuketa isinkwa $20 wonke umuntu uyathenga $20 kusasa umuntu engavuketa inkomo yami $5,000 umuntu uyayithenga $5,000 manje asazi ukuthi uma nje sebedlala ngengqondo zabantu bayayikhathalela ngoba ukhona omunye lapho emthethe ukusifundela i-voice note yakhe ukuthi ama-politicians eZimbabwe they don't care about the ama civilians. Mm. That is a very, very good point. Even in Izolo, we see a Nelson Chamisa SSD, but I just to go and check. But he's a politician. The next day, he's a pastor. The next day, he is a, what called, a advocate. We ask good asas good as that was banded here. Can please someone somehow or all of us as Zimbabweans come together as one or what sula umtulwe South Africa baby to let it do what together as one. Maybe we can come with a better solution because Uma Segunda Segunda Sinazo, instances, the political, Farai Mabu, Nokuba Navo, or Jonathan Moore, and Avano, Posa, Babo Exai, or with the Genesis cousin, with the Ose Dana Omuya Ubandan. Mm-hmm. Instead, the next villages to take a gamba, why food should they punish us? For another 7 years, or as long we are suffering as from today, yesterday we were talking about the doctrines. People who sacrifice themselves, they maybe some of the parents, they get them from Cuba or somewhere else outside the country. They came back to save their own country, their own citizens, but the government is still paying them peanuts. Again, they want to postpone the elections for another 7 years. Where are we living as a country? Is there anyone has an answer for that one thing? Where are we heading as a country?
Aye, siyabuzwa.
Sinayini konapho maybe omunye weqembu lombusazwe ongasiphendulela umlo mbuzo ukuthi njengelizwe siyaphi uma sibethatha ama-elections elingamthola nje ekephendule uZulu wonke weZimbabwe. Kungabi ukuthi uphendulela ibandla le-MDC kumbe uphendulela ibandla le-ZANU-PF kumbe uphendulela ama-NGOs but ephendulele wonke uZulu weZimbabwe ukuthi uma singabe sithatha ama-elections for another 7 years bazama ukukhavani because we read early years before. Manje, what are they trying to read again? Their own people, their own civilians. Who is suffering here?
Okay.
Because when I want my ministers, it's Kuluma now, but in this feeling, I can't believe it's Kuluma or Kaskuere or Jonathan Moyos, you are over Sally Life at Africa because they lifted millions in Zimbabwe. Now they say they are in exile because of Nangabas as the government. Mm-hmm. But it's by the Katab. Mandy Katas is the city. We are Zimbabwe,
what
Yebo, uma ningasitholela abamaqembu amaphathi maybe yabo besiphendulele leyo mbuzo ngoba we can't wait for another 7 years, guys. Please,
come on. Okay. Hayi, sibonile
kakhulu. Siyabonga kakhulu. But abamaqembu abusa ababe besichazelele lolu daba.
Hayi, sibongile sizwile.
Very passionate right there, but we have our other guest, Tawanda Jokora of the MDC, led by Nelson Chamisa. Makadiva Jokora.
Makadiva, Tete Mavelas. Makadiva, Muria Zimbabwe, Yagatere.
Ayi, wati, wadi, shedu. Vajokora, murkuinz, wairimu, dariro, iturukunzwa, vimakereke, varkutio, pambu, itkwa, nguva, yekutiva, anuapodze, maronda. Asi, baturenyu, re MDC, linenge, ruta, urashaka, siyana, siyana. Imiko, kuno kwa Amerika, murkuona, si, dano, irika, nautikuru, ziro, irikutorwa, neve, makereke.
Isi tinongoona zvinoonekwa nevakuru vedu nekuti gwara ratinaro igwara rimwe chete saka hapana chatinoita tinosiyana nezvekutaurwa nevanhu vari kumusha asi kuono kwedu sevanhu hanzi takachenjedza nechakatanga tinoziva mabasa ezanu PF zvainoita kana yaiswa kumadziro inotanga kutsvaga tunyaya naya tunhu tunoita kuti ibude painenge iri ipapo takazviitwa gore ra 2008 iko zvino izvi tatava kuita zvimwe chete izvozvo vari kuona kuti nyika vatadza vaikoniwa hanzi njuga dzarema kuzanu PF saka vava kutsvaga zvokuti vatize nazvo ndozviri kuitika ipapa asi isu seveMDC tiri kuzviona kuti zani iri kutiisira dande mutande pamberi apa rekuti tinozongonamatira senhunzi saka hatisi kuita izvozvo isu tine gwara redu ratakataura gwara rereload ndo ratichateedzera iroro ndo ratichaita kusvika Zimbabwe yasununguka.
If you can just give us your thoughts in English before we take another person.
Yes, we know what ZANU-PF does. They always come up with these tactics whenever they are cornered. Right now, ZANU-PF is in a corner, and they've failed. They've failed to move the country forward. The people are still suffering. There's no money in the banks. The infrastructure hasn't been repaired. The jobs that they promised are not there. You know, nothing is working out for ZANU-PF. So when they are like that, they always do that. They did that when they came up with the GNU, and now they're trying to come up with another form of GNU, with another way that will keep Mnangagwa in power. But it's not going to happen. We as MDC, we know where we are. We have our program, our policy, our document, that is called Reload, and that is what we'll keep following. Maybe if you can give me a few minutes. We know we have to put pressure on the government, and we have been putting pressure on them, and this is the reason why they are doing what they are doing. And then when we put pressure on them, when we put pressure on the international organizations and regional organizations who also in turn put pressure on ZANU-PF, we'll go now to the negotiating table where we have a genuine dialogue that is underwritten by a neutral underwriter, not by a ZANU-PF sympathizer.
Mm-hmm.
Then after the negotiations, we have an NTA, a National Transitional Authority. During that time, we have reform, proper electoral reform, proper political and economic reform. And then after that, we start fixing our country. And
mm-hmm.
that's what we are going to follow. We're not going to be sidetracked by all these things that they are going to come up with. We know this idea is coming from ZANU-PF, and you are not going to follow it. Thank you.
Please stay on the line now. We're also trying to get hold of ZANU-PF so we can hear their view. But Chris, over to you.
Yebo, mnumzana Mkandla.
Yebo, ndun.
Yes, sizwa kuthiwa usufuna ukusibalekela la.
Hayi, asikhulumeni.
Okay. Yeah, Mr. Mkandla, let me put this in English. You know, there are concerns that when we have a government of national unity, we might have problems like the allocation of ministries or, you know, the powers, like what happened in the previous GNU. What do you think, how do you think this can work out?
Well, I think I agree. It is going to be a government of national unity. Yes, we are likely to face the same problems that we had in the 2008 to 2013 period. But however, I don't believe personally in any government of national unity. That's why I talked about the National Transitional Authority, like what some callers have said. Because the National Transitional Authority will be the authority to put in place certain measures on all aspects of governance for a limited period, not the 7 years that the changes are talking about. In my view, say 18 to 24 months those people must be, will be drawn from all walks of life. They will not be really from the political parties. We may have the political parties represented also, but this should come from a big Indaba, and then people from various walks of life will be involved in the running of the affairs of the state, even if it's 6 months. And then thereafter, when what they would have done, if it goes to a referendum, for people to see what's going to come up, and underwritten by the AU and the United Nations, and have proper elections. This NTA cannot work as long as it is influenced or supervised by the current governing party that has failed dismally. Hence all these talks of dialogues and so forth. Because these fellows, the truth of the matter is that they failed completely and totally. And as we're trying to, some of us understand that the churches are saying there is no way out other than a dialogue. Even if we went to war, at the end of it all, you'll end up at some form of a round table or triangular table or whatever table. So the churches are saying, rather than going to war, let's have this new idea, not really new, but this other way of trying to resolve the issue, not a government of national unity. That one, to me, is a non-starter. It will never work. It will be giving political oxygen to Zambia that has failed.
Mm.
It's trying to resuscitate them as a political party. We are saying, some of us, during this NTA, ZANU-PF should not be in the picture as having any influence during that period. They'll be sorting themselves out. We know they have their own internal struggles like any other organization. They'll be busy sorting out the G40s and the Lacostes, wherever they will be. Then the country will be run by this NTA for a limited period, yet their main task would be looking at all aspects of governance. Then thereafter, people go for an election. The one who would have won the election, supervised by perhaps the AU or United Nations, then will start afresh, so to speak, but not the government of national unity. Personally, I don't see any good coming out of anything that's like GNU. In the Ndebele, we say, ubona kanye, ubona kabili. Once bitten, twice shy. Mm.
Oh, okay. Anyway, we'll discuss later. I wanted to ask you how you think this is possible before the end of President Emmerson Mnangagwa's tenure, because he still has a few years after being voted into power. But anyway, we'll discuss with as we go on. Marvelous.
I understand we have some callers that are waiting. Hello, caller.
Hello.
Hey, Tuktora Nanui Shemuru Kupi.
Magadi, my dress.
Atiriwadi, Magadi, and you.
Niba Banko, Mkwasa Mazezuru.
Mkwasa Mazezuru, Magadi, go.
Mazemaze, Yawe.
I want Ripa, no Mkwasa Mazezuru, but Maji, Zima
Zaganaga, Musimbe, Musimbe, Zaganaga, Morese, Agandi.
Gandhi vari panapa. Taurai chinzwe pfungwa dzenyu.
Inzama vela sandina zvakawanda kutaura ndiri out hakuna network.
All right, ingoiti gaga.
Nyika isiya Mnangagwa, haisiya Tanisa, haisiyani, nyika ndevanhu. Tanyepere naizvozvo. Vanhu vevachechi avo amugave vakataura nzi kwazara vana diabolos nyoka pakati penyu apa. Hakuna kwamunoenda. Nyika ndevanhu mavhelasi, mafamazi. Agriculture ikure itengese mombe kwana na Australia kwanani kwana China kwanani itengese ite zvese sanyepere zvekunzi vakagara muzvigaro kuti zvigaro izvi zvigaro zvisina nebasa rese miti chacha airwa hondo asi vanhu vaiguta vachidya zvese izvi sanyepere izvi
aiwa tinokutenda Mkwasha Mazezuru
vatsana hakuna murungu vanhu vatema
tinokutenda
ichaivanhu mavhelasi. Thank you. I will pin the job, pin the job, I will see what's going on. ngemurutera chibage mari chibage padura
aiwa ndiso
bengu gakika iri mavhera zachise achisevenza pabengu nozachimwa mari kunze mavhera machaisa ma muriva kubasa tinowa mari kuzimbabwe kuna mari taitagadzira mari yedu ogadzira yezvino ndanga kuvadziwa amai vari kuko kwamutata chinzi vatorwa nemhepo iri dzimba dzavo
ichokwadiniisaisioni
vava vakati vagadzirira anything vanhu vemachechi vari kungoti chi takutanga kuti sendenezvei Joshua Nkomo chapai ndau yenyika akatadza kugara muzimbabwe achitambura daily and daily baba akasunungura nyika kuvanzi unity yacho mavhera chaibva kupi kupera kwevanhu vanhu vapera maticha manesi madokta maengineer vakapera Ankomo vakati chipinda tora 1980 akanzi mese hamusiri masoja uchaita kuzimbabwe national army
aiwa mukwasha wamazezuru munotapira mukanwa mukwasha
vamwe venye mutarezenza kumaredi
halo vankomo
ndokuitirai zvakanaka nazvo
okay vankomo ah mukwasha wamazezuru anotapira mukanwa tinotenda thank you so much regai tiitore vamwe mukwasha wedu wemazezuru Chris he's got a sweet tongue vada kuramba vachitaura saka chimbotorawo kola iwewe Chris
yes kola hello Ndlovu unjani? Hello Ndlovu.
I think his line is probably down.
Yeah, I think we have a problem with that line.
Maybe let's just take a few of what the people are saying on Facebook. There is Moses Banda. Moses Beta pano pa VOA Facebook page dar kuti I'm watching you live from Eastgate ku Johannesburg. Top fan yedu Sydney Mariza kuti Mr. Joe hapana chinofamba pa 7 years idzodzo. Victor Samangura ari kuti please call me Moses ari kuti Zano PF iri kuda kushandisa vemakereke kuti paite delaying tactic ndokuona kwake George Chinopwa ari kuti maswera seiko sisimavi Zano ngaimbozorora yakoniwa Victor Samangura ari kuti November akusvika pamwe nyika yedu yoda kuchinaka manje hanzi mukuti vasibanda handivo kugadzira zita ravo sezvavangavoda kuita anzi generali Jairus Mhlanga ari kuti hapana Cordelia Mteto ari kuti people are tired vedu we Frasier Nathan ari kuti good evening fellow Zimbabweans all around the globe nice to hear you and according to me that decision of 7 year for no elections is totally not good anzi where in the world can you find such a thing Dr. Roko ari kuita Ameno Chris kana wini nevangu wa doktor na wini shikantumbu inda kuna wa zokora. Oh, tukunzo wote na wa Jones msaraweza no PF vare ku Canada regeti mbunzu kwa wa msara magadi enyu.
Tiripo magadi no.
Aiwa, tiriwade. Tukuona takaona we makereke wa chibuda yo wa chitaura kutivaruda utipambu wani kwa pali ni 7 years pasina my elections munyika utinyika imbo wani kwa ichibata nani kutono za maronda. Munoona sei sei Zano PF
like to be honest at the moment Zano PF is a party through the Secretary of Admin Comrade Obed Mbof has commented said that we had constitution and the constitution is very clear that elections must be held every 5 years so until and unless the people themselves who wrote the constitution and endorsed it yes said otherwise then we are obliged to follow the constitution
mumbotaura neshona kuti imi munoona sei sezano PF panyaya iyo iye kurudziro iri kupiwa neve makereke
okay yeah zanbefu ibato rinoremekedza constitution yenyika Constitution yenyika iripo yakanyorwa neZANU PF neMDC formations nguva iyoyo yeGNU pakune MDC yatungamirwa navamutambara neMDC yatungamirwa navatsvangirai vakagara pasi vakadiscussa Constitution ikanyorwa neCOPAC ikaenda kuvanhu veZimbabwe ichitaura izvo kuti every 5 years panofanira kuitwa sarudzo vanhu veZimbabwe majority ikati yes ndoo zvatinoda izvi saka tiri kutevedzera izvozvo majority yeZimbabwe haisati yataura kuti
chinjai nguva yokuita ma election. Saka kana vanhu vataura kuti five years takambotaura zviya in 2013 takaona kuti hadziiti takuda 7 years, then that would be another issue. But we have just come out of tabamu election. Vanhu veZimbabwe vakataura kuti vamunangagwa ngavatungamire for 5 years. Saka kuti zvichinjwe hazvikwanise kuchinjwa nemachurch vanova iwo minority, nokuti democracy inoti utongi hweuzhinji ndo hunotevedzerwa. Saka machurch vane kodzero yekutaura, asi majority yenyika ndo inozoita final say yekuti ngati reduce matemu kana kuti ngati increase temu ya president. So far majority haisati yataura kuti tochinja here zvatakawirirana patakavhotera constitution iripo. Saka until majority yachinja, zviripo ndezvekuti president ED vane temu yavo yavakahwina muna 2018, temu iyoyo inofanira kupera muna 2023. Saka zvinokwanisa kungochinjwa chete kana ruzhinji rweZimbabwe rwati aiwa hatichada zvokuti tirambe tichiita maelections every 5 years. Saka so far hatisati bachinja. Saka tinongomira nezvakataurwa neruzhinji zve5 years. Every 5 years toita maelection yekanzera, ayeparliament neyapresident.
Ya, mombobata makadaro, vamusara tichadzoka kwamuri, Chris.
Yes, marvelous. Silo Ndlovu usependukile njalo. Ndlovu, siyakwamukela kuhlela.
Yebo, ndinjani baba?
Usiyaphila, ungaphi komhlaba?
Hayi, mina ngise eSouth Africa.
Oh, eSouth Africa. Ngaphi kweSouth Africa?
ngiSouth Africa, eAlexandra.
Oh, eAlexandra. Awungasiphi imbono yakho?
Lapha umbono wami mina ulapha elokhunjini laba bamasonto lapha kwamachurch.
Yeah.
Uyabona lento baba Gandhi ayenzi. Eqinisweni ayenzi. Ngoba iZimbabwe ifuna igovernment ezakwazi ukuthi ezakwazi ukubisa ama-investors, ezakwazi ukuthi ivuse imisebenzi. Igovernment yomanyano ayineki ikwazi ukwenza lokho. Ngoba izahlala izafana nale eyadlulayo ezikhone kathi ngingathwangelayo lo mgaqo. Yes, of course, yathi yakuyitshekisa phela ngama-US dollar. But imisebenzi nokuthi umkhono melizwe phambili akuzange kwaba khona. Thina abantu siyashudeka. Yabona iphuma ohambe usemcela kumakhelwane ulibise ekhaya, ayeke imisebenzele lethu. Ila nxa seyilanda izasala sokhala futhi sobuzonda futhi kunxa sekuthathela ikhuba layo. So into ekhona lapho kufuneka i-government ezamela abantwana bezimbabwe engavuselela umkhono weZimbabwe, hayi lokhu kuthi 7 years kulekhe tibuka nje into engayindawo. Hayi, akwenzi mina ngibona ngoba umbono hayi akwenzi kheni lapha angcono ukuzanye lica icebo nje ukuthi kutholakele kule government ezakwazi ukumela abantwana bezimbabwe nje kuphela.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu Ndlovu.
Hayi, sikulungile ba.
Okay. That's Ndlovu there, and he's saying that it doesn't work. It doesn't feel like it's going to work at all, because he says an NG, a national government of unity, will provide short-term, benefits. He says last time it showed that there were no jobs, although people managed to use US dollars and so forth.
Vajokora veMDC chimbopinda itinzwe mafungiro enyu pane zvamanzwa zviri kutaurwa neveruzhinji apa. Uye chine zvataurwa navamusara.
Ndinongoramba ndakamira pandakamira patakamira semusangano wedu kuti zviri kuitika izvi inhambe, hapana chiri kuitika. Ndo mabasa eZANU PF. ZANU Emmerson Mnangagwa akapinda akada kuratidza vanhu kuti he is the leader of a new dispensation. Atazviona tese nyika yese, maorganizations yese ana UN ana EU vose vazviona kuti Emmerson Mnangagwa haasi munhu mutsva, haungagadzire munhu mutsva pamunhu mudhara, hazviite. Saka akauya achiedza izvozvo kuita kuti aratidze kuti achinja, zvakaramba kushanda. Akauya nePollard akaunganidza mazero ese akaunganidza, hazvisi kushanda. Iko zvino izvi auya nerimwe zano zvakare rekushandisa machechi. Umbowo hunotiratidza kuti pane ruoko rweZANU PF, the invisible hand kumashure uku. Zvino unotakatarisa ukaona anonzi Dr. Shingi Munyeza, he is a senior advisor kuna Emmerson Mnangagwa, ndiye mukuru mukuru zvakare weevangelical fellowship iri muZimbabwe ine vanhu vakawandisisa. Ari imo mukati imomo muri kutaurwa nezve makore 7 uko ari kuadvisa Mnangagwa. Saka mutakwedzo here kundiudza kuti Mnangagwa haasi zviziva zviri kuitwa naDr. Singh Munyeza. Ndokunonzi kunyeperana, ndokunonzi kubata vanhu kumeso. Saka ndataura isu kuti isusu seve MDC tiri kuramba takamira panzvimbo, hatisi kudistraswa nekutamba-tamba kwese kuri kuita ZANU PF. Tiri kuramba takatarisa pagwara redu ratakapiwa naPresident Nelson Chamisa, gwara rereload. Saka iko zvino tiri panguva yekuisa presa yekusandudzira ZANU PF, yekusandudzira SADC, yekusandudzira nyika pasi rose kuti rizvione kuti Emmerson Mnangagwa neZANU PF vari kukanganisa Zimbabwe, vakanganisa Zimbabwe, ndo vari kukonzeresa kutambura kwevana veZimbabwe.
Vamusara mopindura zviri kutaurwa navadzokora, tisatatora kona wedu.
Chekutanga ndinoti izvo, mashoko ataurwa navadzokora anotaridza kuti MDC ibato risingaremekedze vanhu veZimbabwe. Nei ndadaro, chekutanga manzwa vachivimba zvikuru nemaonero ana European Union. Ivo vanoteerera nyika dzekumadokero zvadzinenge dzataura, ndo zvaanotevedzera izvozvo. ZANU PF inotevedzera zvataurwa neZimbabwe, nekuti Zimbabwe belongs to Zimbabweans, not to my Europeans. Vakauya vachida kupamba nyika, vana baba nana mai nemakomuredzi vakabatana, vakavarwisa, vakavadzingirira munyika yedu, vakaenda. MDC nekuti havana vimbo neZimbabwe, vanoda kuti nyika dzekumadokero dzive dzichitonga Zimbabwe vachishandisa MDC pamberi. Vanhu veZimbabwe vakazviramba ndokunge vakasarudza ZANU PF kubva 1980 kusvika patasvika panapa. Saka unongoona wega kuti MDC haikoshese zvido zveZimbabwe, nokuti vanokoshesa zvido zvenyika dzekumadokero. Number 2, vatiwo ED vakabatanidza mazero. Mazero kureva kuti nhengo dzePollard kuMDC havasi vanhu vane kodzero yekunzvikwa. MDC inotaura kuti tinoita zvedhemokirasi, asi dhemokirasi mutemo wayo ndeyekuti munoteerera zvido zvemunhu wese, vangava ruzhinji, vangava vashoma. Vanhu vari muPollard vanhu nezvizvarwa zveZimbabwe vane kodzero yekunzvikwa. MDC yakainvaitwa kuPollard vakaramba, nokuti havade kuti matambudziko anosangana neZimbabwe agadziriswe, nokuti ivo vanonakidzwa nokuona ruzhinji ruchishungurudzika. Ndosaka vakaenda kunyika dzekumadokero vakandopema masanctions vachida kuti ikonomi yeZimbabwe ikaparara. Vanofunga kuti vanhu veZimbabwe vachamukira hurumende, but zvose izvozvo zviri kudi, zviri kurama. MDC tinongoziva kuti iparty inongotaura isina mavhii 11. Manzwa apa vakuti hanzi vamunyeza ndo vakanyengedza machechi ose kuti aungane, abva atiwo machechi aya achifambisa nyaya yeZANU PF kungofungidzira kusina mavhii 11. Just like pavakaenda kukoti paya vakatadza kupruva kuti vakabirwa, nekuti havana kumbobvira vabirwa, ingori pati inongoita zvesuspicions and speculations zvisina evidence. ZANU PF machechi are an independent entity. ZANU PF is not a church, it's a political party.
Ma
church ari kuita zvaari kuita, hazvinei neZANU PF izvozvo. Thank you.
Chimbo batai ipapo, toda kumbotora muteereri. Hallo kola.
Hallo mayadi.
Aiwa tiriwadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naSugar, ndiri muSouth Africa.
Okay, makadi yenyu?
Aiwa tiripo makadi wenyu. Ndine mashoko angu mashoma, ndoda kunditaura, handina mashoko akawanda. Nhaurwa iripo ndeyekuti nyika yedu yaurayiwa nemasoja nemapurisa. Nekuti waMugabe pavakatora masoja vachimupuraya masoja nemapurisa, masoja vazhinji vacho masoja vana kunge vakaenda kuchikoro. Nemapurisa acho zvakare vazhinji vacho vana kunge vakaenda kuchikoro, vaingotora napachiukama zviya zviya. Saka vanhu ivavo ndo vari kuti vakatengerwa doro, akatumirawo zvoenda unopfure munhu foshuwa munhu ya anopfura, nokuda kuti akakurira kumusha, kumusha kwaakakurira anga achipfudza mombe, bvaangotorwa obva auya kuHarare. Haatombozivi kunyange kugreat bridge haatombozivi munhu iwo. Saka munhu iyeye akangowana zvidiri diri zvaanowana, akatumiwa kuzenona uraya munhu fushu ana kuti anouraya.
Ipapo regai timbobatai muromo kola, muri kuona sei nyaya iyi yemakore 7 ndo yatanga tinayo mugango? Tozotaura yedu zvemasoja rimwe zuva imbotaura iri mumugango iyi.
Aiwa, nawo iripo wanza zvindei kuti mutemo wedu isusu we5 years ndo atinoteerera kuti wamunangagwa wapinda pachigaro 5 years dzavo dzikakwana temu yavo yakwana awa wotienda kunozorora papotoitwa maerection. Apa ivo vakuona kuti kuti wakaenda kumaerection wari kunyatsoziva kuti ndinokundiwa neMDC hapana munhu wavachavafarira. Ndokusaka vakuda kuti vawedzere chi7 years futi pamberi.
Aiwa, tinotenda. Hanzvadzi, muve nezuva rakanaka. Chris, we have a caller there who's saying his name is Sugar. He says he feels, you know, he was first of all explaining that the situation in the countries has been made worse by the soldiers who were employed by former President Robert Mugabe, the late president, because they were not, you know, educated. So I then redirected him to say, no, but we're talking about the issue of what the churches are proposing. So he says he still feels, you know, people should stick to the constitution because he feels that the current government perhaps wants to have the second, you know, the 7 years to put in an extra 2 years to those that's, you know, the 5 years that's in the constitution.
Uh-huh. Yes, marvelous. We are fast running out of time, and we'll ask Ubabu Mkandla to sipe elokugcina sesalelwe imizuzu emlitshwana nje.
Ngiyabonga Gandelo marvelous labalalelayo. Eqinisweni kuthi mbona ngathi sigcine sibamba izinto eziningi laba enkulumeni namhlanje. Mina bengithi sikhuluma ngokuthi lokho umbono wamabandla ukuthi kulungiswe ulutho oluzabambeka. Wenze ukuthi lize lizinze liqhubekele phambili kodwa besithi kakuthatha iminyaka eyisikhombisa. Ngimalona lelo elokuthi hayi vele iminyaka eyisikhombisa miningi kakhulu njalo kanti ingabe bayavuma laba bamabandla ezombusazi umbeka bavumi bona kayithiko kumqoka umqoka ukuthi amabandla bazama ukuletha labo owabo umbono ukuthi kuyangathatha isikhathi esinganani ukubopha lokuthoba amanxeba la. Kodwa hayi isikhathi nxa iletha abasichambile iminyaka eyisikhombisa leyo mina engakhulu. Kanti njalo nje vele iqinise ukuthi abantwana beZimbabwe bazaba segehena kuze kulungise udaba lolu. Ukuthi siyathanda mbayathandi akukho lapha mvelaphaya. Iqinise ukuthi abantu beZimbabwe bafuna ukwenyulwa, kwephulwa kulobu nzima abalabo. Njalo kubangelwa nguhulumende weZANU-PF onguye mina ngombono wami ongelazwelo. Ongananzeleli ukuthi abantu bayadubeka ukholisa nje ukubusa kuphela. Kakuhlalwe phansi, kuzahlalwa phansi ekugcineni. Ngobana into zokukhetho lolu, nxa ukhetho lokho lusabanjwe iZANU-PF, akula nto ezaphuma. Kakulungiswe kuvunywe bafake ipressure, baze babuye etafuleni kukhulunywe, bake bame eceleni labo. Ilizwe leli libanjwe ngabantu abazathatha isikhathana belungisa izinto. Siye ekhethweni oluzabambeka, oluzabe lule nto.
Hey, sibongile kakhulu baba Mkandla, ube lobusuku obuhle.
Ah, Chris, you know, we don't have any extra time in this, you know, program that we have, so we'd like to thank Mr. Tawanda Jokora of the MDC USA and also Mr. Jones Musara of the ZANU-PF Canada who were here as our guests, and also I think we can thank Mr. Mkandla?
Yes, Mr. Tandeko Zinti Mkandla. He is an independent commentator, although he, of course, hobnobs with MDC. But in this case, I'm pretty sure he was representing his own views.
So, you know, to all those that were live streaming with us, we really thank you. And all those on all our three Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, would like to say have a pleasant weekend. And join us again next week on Monday, where we'll continue to speak about the issues that are facing the people in Zimbabwe. Have a lovely weekend. I'm Marvelous Mflanganya Huye here in Washington.
Yes, like Marvelous said, we had in the show Tandeko Zinti Mkandla, an independent commentator. We also had Mr. Tawanda Jokora of the MDC here in the United States, and Mr. Jones Musara of ZANU-PF in Canada. Yes, they helped us discuss the issue of the 7 years that has been proposed by churches in Zimbabwe. That's it for tonight. My name is Chris Gande. Let's meet again, same time, same station, same frequencies. Good night.
Have a very good weekend. Bye-bye.